nhasi izuva rekusuwa zvikuru kumhuri yeMDC nemhuri yeZimbabwe tashaikirwa naDeputy Minister wedu weAgriculture Honorable Seiso Moyo vanga vari MP kuBulawayo. Honorable Moyo warwara makuseni vakafona vachikumbira mamwe maMPs kuti vavaendese kuhospital. Vafonera Honorable Jesse Majome nevamwe vakavaenda kuhospital havana kuzotora nguva yakareba vakava vangoshaya. Tinosuspecta kuti kuda chirwere chemoyo kana kuti hameno, asi izuva rekusuwa zvikuru nokuti Honorable Moyo vanga vari munhu asina daka nemunhu, vanga vari yatingati a political gentleman. Zvikurukuru mubato medu ndiwo vanga vari secretary for elections, ndiwo vakanga vachimhanya mhanya mazuva ano nenyaya dzekugadzira maprimary elections pamwe chete nekugadzira maelections ari kuya gore rinouya. Saka tarasikirwa zvikuru semhuri yeMDC.
Pamuri kuti vanga vachifona vanga vari picha izvo?
Vane imba yavanga vachigara kuno kuHarare kumaavenues paseri peavenue clinic, ndingati mamita angakwana kuita 100 paipapo. Ndo pane flat yavanga vachigara. Vanga vasingagari nemhuri yavo kunoku, mhuri yavo iri kuBulawayo, saka vanga vachingogara ikoko vega vachingoenda kubasa. Saka ndokwavafona vari nekuti vanga vachigadzirira kuti vagozoenda kuBulawayo pakwavo.
Pane urongwa hwavapo here kusvika iko zvino?
Pari zvino hatisati taziviswa neweukama kuti zvichafamba sei, kuti vanoda kuratidzwa rini, kupi, hatisati takunyatsa kuziva, asi ticharamba chingozivisa vanhu kana zvirongwa zvacho zvichinge zvaitwa.